Vagari vemumusha wenyamunga vakaita samuzvare Cleopatra Rufere vanoti havana kumbosangana nedambudziko rakadai mumakore akawanda zvekuti vari kutoshamisika kuti chii chave kuitika. Vanoti kunyange kanzuru iri kuvapa mvura nemabhauza haisi kuvakwanira.
Yeah, zvanyanya because pakutokwana kana 2 weeks kusina mvura ichiuya manheru pamwe pacho haione kuti yauya. Like kanzo iri kunza chimota chefaya vanhu vachichera mvura mabhakiti and hatisi kukwana mvura yacho.
Muzvare Rufere vanoti zvinoshamisa kuti vari kushaya mvura ivo vari kumahombekombe kwayo.
Zvindoti nezotisei tikuya mvura ko vari kuHarare vanozvoita sei tikutoshaya mvura iri kutonetsa.
Amai Mavis Makombe vanoti vave kumanikidzwa kunochera mvura isina kuchena kudhamu. Mwana wechikoro uyo asingabvumirwe kuti tibudise zita rake pamhepo anoti vana vechikoro vave kumanikidzwa kutakura mvura yekunwa muzvigubhu.
Kuchikoro tinoenda tine mvura muzvigubhu zvedu ndatinonona.
Meya weguta rekariba vaGeorge Masendu vanobvuma kuti guta ravo raita dambudziko remvura vachiti riri kukonzerwa nemvura yadzikira mudhamu.
Mvura yadzikira takataurei isusu muno matinopomba mvura chienda kuma fifth station plant harichakwanisi kuti mvura ipinde mutaro saka taakushandisa panduni panduni pampu saka panduni pampu yatikushandisa iyayi jecha wezi riri kurova bhosi tiri pasoto pane jecha saka riri kurova pandini yedu yakuita iri kudzidzunguva tinowana padi yasara muchana kuti isake jecha.
Meya Masendu vanoti havasati vapiwa mari nehurumende iyo yakapiwa mamwe makanzuru kuti vape vagari mvura yakachena nekutakura mabhini vanoti panofanirwa kuwedzerwa mapombe emvura sezvo vagari vawandisa kudarika nguva yakare.
Asi mapambu edu handitya tida kuwedzera mapambu edu kuti rakura guta redu rakura asika tina kuupgrade kupombwa kwemvura saka tinoone urongwa hwekuti mapambu edu tiwedze.
Kushaikwa kwemvura kukariba kunouya apo nyika yatarisana nekupisa kwezuva munzvimbo dzakawanda dzenyika vanhu vachikurudzirwa kuti vanwe mvura yakawanda kuti vasarasikirwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 kukariba ndini apa Chigoriwa.